Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndishitsi hei no misoro yena udzedudza nasi chishanu nyamavuvu 11-2017. Mapato anopikisa oita musangano nezeke achizea nyaya yekunyoresa kuvota. Batore MDC inotungamirwa na muzvinafundo Welshman Ncube yobuda mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CODE. Vechitendero chechiMuslim nemaKristu vopeta musangano wemavhiki maviri wakanangana nekuunza kuyanana pakati pemarudzi aya. Makudo orura kukariba achivhiringidza magariro evanhu nekuba chikafu mudzimba. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPhelandaba Stadium Gwanda kumaTebeleland South Province. Makundano eKasolaga Premier Soccer League ombomiswa kupamukana kumitambo makumi matatu nemumwe chete yekuedzana masimba iyo yakarongwa neveZimbabwe Football Association kuti itambwe panguva yezororo yeHeroes. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezvemari yakapiwa muri yemutungamiri wenyika inosvika bhiriyoni imwe chete yekuvaka Robert Mugabe University kumaZoe nyika ichitatarika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930 kana kuti pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page redu revoa shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yevoa shona nekudzvinya pakanzi like.